tutengeza tiri kunyunyuta saka tanyora mabharo maviri bharo redu rokutanga rarichinda iro ku health services board which is the employer yema health service employees ose tine nyaya dzatarichitsutsumwa nhatu pagwaro iroro nyaya yekutanga inyaya yemuhoro wedu tiri kuda maus dollars nenyaya yekuti mari haichatokwani zvachose yatiri kutambira ndo chinhu chekutanga chinhu chechipiri yanga iri regrading yemaprimary care nurses akaiswa maron grades vari kuwana mari shoma shoma kutodarika vanhu vari pamusoro pavari atingati manese aid saka tiri kuti basa rehealth board kuita regrading nemapromotion procedures vanofanira kuti vaise maprimary care nurses muright category vahore mari inokwana chinhu chechitatu chata chichinyunyuta inyaya yeclosure of the negotiation space health services board yanga ichisangana nevamiririri vevashandi vezveutano through the bipartite negotiating forum asi zvaitika ndezvokuti hurumende yakaclosa negotiation forum government representatives havana kunge vachisangana nevamiririri vevashandi zvatinoona siri fesi atokuda reopening of the negotiation space ndo gwaro rokutanga
ko gwaro repiri ramuri kuti manyorera kubazi rezveutano
gwaro rechipiri ranga richinda kwapermanent secretary dr J. Chimedza gwaro iri tarichitsutsumwa chinhu chokutanga inyaya yeupgrading yemaprimary care nurses anamacertificate holders akatrenwa nehurumende paita exodema nurses makore akapfuura kumasuresure ukowo hurumende ikati chavaupgrade asi kusvikira nhasi nayo isati yavaupgrade satotari ngavaupgradewe we see it as the return of the bottleneck system which is characteristic of the Smith regime and we don't expect that in a post-colonial state saka ndo chimwe chatarichitsutsumwa chechipiri tiri kuda kuti manesis akapedza kuita bonding yavo ngavapiwe madiploma avo kana vachinda kunotsvaka mabasa kuzhevainde chechitatu chatarichitsutsumwa inyaya yemapost basic courses kamuna akaita diploma rokutanga oramba achingopiwa madiploma isiri kutaura kuti those post basic courses should be streamlined to post basic degrees kuitira kuti kana nhanda anastasia anoda oncology anoda palliative care anoda kuita anastasia ada kuita icu ada kuita midwifery vaite zvese izvozvo at degree level manurses edu ave magraduates ese kuitira kuti vave nemukana wekuvacompetitive kunyika dzese
munotarisira kuwana mhinduro riini
tiri kutarisira kuwana mhinduro yedu in the next 2 weeks inova nguva yakareba chaizvo chaizvo tofanwa kunge tatoita mameetings nehealth services board taita meeting napermanent secretary nenursing directorate vakuru vose kunursing chidiscasa maissues atoda tigadziriswe kana maissues wayo achinge asina kugadziriswa isu tichaenderera mberi nokupa notice or intention of incapacitation tozoona zvinenge zvichitevera zvinosanganisira kurangwa mabasa.